Vaparadza vanoti vanomira nemashoko avo avakataura pamusangano webato ravo reZANU-PF kumuvhami kumakonde nemugovera ekuti kambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco inofanirwa kupinza vana vemumakonde mabasa kunyange vasina magwaro echikoro sezvinodiwa nekambani iyi. Kambani yeCotco inopa mabasa kuvanhu vane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 O levels. Vaparadza vanoti kunyora kuti kwapinda masaga edonje mangani nekuaverenga hazvidi dzidzo iri kutarisirwa nekambani iyi.
Kunyora kuti bhero rauya munhu aenza bhero 1 ende nekugadha mabhero hakudi kunotaakuenda
Vaparadza vanonzi vakaudzawo nhengo dzebato ravo kuti dziongorore kuti vanhu vose vanopinzwa basa vanofanirwa kunge vachizivikanwa munharaunda. Vakatiwo vana havana kubuda zvakanaka muzvidzidzo zvavo mudunhu remashonaland west nekuda kwechirwere checovid-19.
Kana Cotton Depot ese achaitwa makoti vanotora makiraki vana vemunomakoti vanga vada kudanzi 5 o levels kati 5 o levels inoona vokumakoti teresai kwakune korona saka hakuna kunyatsopaswa zvakanaka chiteresai taka imimi leadership mukaona pauya kiraki mwana wamusingazivi mondiudza because ndakatopedza nevakuru vacho vekoti nezuro.
Mukuru wekambani yeCotco vaPiers Manamike vanoti idonzo rekambani yavo kupinza basa vanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachiita basa kwete kutora vanhu vanobva kune rimwe dunhu.
Isusu policy yedu sekambani ka we employ people from the area that we are operating from. For example, katiri kumagunje totoemploya vana vekumagunje katazoshaya iko kutozotsvaka vamwe vanobva kunze but we are trying to generate employment from the area where the Cotton is coming from so that maparents vaone kuti pane benefit yekuti magunje anoona kuti vana vavo kuitawo mabasa. That's how we are operating as a company.
Vamanamike vanoti vanotora vanhu vemudunhu zvisinei nekuti munhu anotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi.
No. It's just when we employ people, it's an arm's length to advertise everyone. Vanhu apply. To choose that the best people. We don't employ from political parties. We just employ from the community.
Panyaya yekuti vari kumanikidzwa kutora vasina zvidzidzo zvakakwana vamanamike vati vachaongorora nyaya yacho. Mumwe wechidiki kumakonde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Changara anoti hapana chakaipa kuti vana vemumakonde vapinde basa munzvimbo yavo chero pasingashandiswe nyaya yekuti munhu anotsigira bato ripi.
Zvezvitori right zvakadaro kozi ikoko hakuna vanhu kwagara kuna vanhu vane mapasireits ari hayo kudaro.
Asi sachigaro weboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti mutemo wenyika haubvumire kuti paitwe rusarura munyaya dzemabasa.
Mutemo wenyika weLabour Act hautotenderi kudiscriminata dari wemuZimbabwe maringe nekuti unobvepi, unoera mutupo upi, unonamata chechipi.
Cotco inoti ichange ichivhura nzvimbo dzekutenga donje mumatunhu madiki akawanda munyika nokudaro vachapinza basa vana mabharani vanotakura nekuchengeta mabhera kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.